Muzvikamu zvinorapwa vanhu vachibva kumba zvecasualty neoutpatients pampilo hospital kwange kuine mitsetse yakareba yevarwere uye vange vachitora nguva yakareba kuti vabatsirwe naana mukoti vange vari pabasa. Mumwe murwere ari kunetsekana neitsvo vaBrown Mbewe vati havana kukwanisa kuonekwa nachiremba asi vakwanisawo kurapwa navana mukoti. Vambewe vachema-chema nerekuti mishonga yavanofanirwa kuve nayo yanzi haipo pachipatara apa izvo zvovamanikidza kuti vanotenga kunze.
Chokwadi kurapwa ndarapwa zvangu. Simanji injection yandiri kubayiwa yachona. Injection yachona, mapirisi achona haasi kuwanikwa. Inonzi enda kunotenga. Kunotenga kwacho anodhura zvekuti mari yacho handina. Kuno kwakuna, zvinonzi enda kunotenga. Saka ndodambudziko randinaro iro.
Mumwe murume anga aperekedza mudzimai wake ari kuzarirwa vaJames Mlambo vati vamira kwenguva refu vasati vabatsirwa vachiudzwa kunzi chiremba wavange vachifanirwa kuonekwa naye ange achiri munzira kuuya kubasa. Mumwe mudzimai angozvidoma nerekuti amai mwoyo uyo ange auya nemwana wake kuti azorapwa atsinhirawo kuti amira kwenguva refu asina kubatsirwa.
Ndatove ne 2 hours handisati ndarapirwa mwana. Mwana ari kurwadziwa, tiri kungotenderedzwa kumakiyu acho, hapana kana chiri kufamba. Tisori panguva yakaoma nevana vedu nevarwere vese vari panapa, tombozwa kuti todini.
Chipatara chemupilo icho chinova chipatara chikuru chechipiri munyika china madhokotera 204 uye madhokotera 51 ndivo vange vadzingwa basa kusvika pari zvino. Mukuru wechipatara chemupilo vaLeonard Mabande vaudza Studio 7 kuti pana vana chiremba vanomwe vadzoka pabasa pari zvino izvo vati zvichabatsira kuti zvinhu zvidzokere pakufamba zvakanaka.
Tine vana chiremba 7 vakadzoka. Tinotarisira kuti zvichaita kuti situation yedu irambe ichiita zviri nani. Tatichishanda zvichinetsa apo naapo asi zviri kuita zviri nani. Totarisira kuti vazhinji vachatouya kuti situation yedu idzokere pakare.
Taedza kunzwa divi remadhokotera kubva kumunyori wempilo Doctors Association Dr. Mutavisi Bebe asi vange vasingadavire nhare mbozha yavo. Asi mumwe dhokotera asina kuda kudomwa nezita kana kubuda pamhepo sezvo ati anotyira upenyu hwake ati iye nemamwe madhokotera echidiki vepamupilo havazi kudzokera kubasa kusvika hurumende yataura navo zvisina kutyisidzirana mukati. Health Services Board yakadzinga madhokotera anosvika 447 munyika yose asi hurumende yakazoti yapa madhokotera ose mukana wekuti adzokere pabasa pasina mubvunzo. Asi masangano eZimbabwe Hospital Doctors Association pamwe neSenior Hospital Doctors Association ari kuramba akatsika madziro achiti hurumende haizi kuda kutaurirana navo muzvokwadi izvo zviri kuita kuti nhengo dzemasangano aya dzisaende kumabasa. Masangano aya anoti pamusoro pemihoro isina kuvakwanira muzvipatara muna zvikwanisiro, mishonga nezvimwe zvinodiwa nevarwere. Vana chiremba vakatanga kusaenda kumabasa musi wa3 Gunyana vachiti havana mari dzekuti vakwanise kuenda kubasa. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taura Ishava.